Zimbabwe yakarwa Namibia 1914 mumutambo wakatambirwa munyao National Stadium kuKenya. Zimbabwe yave kunobatana nezvimwe zvikwatazvisere zvinorura pasi rese muna 2023. Mumwe muteveri wemutambo werugby vaEdmund Hamandishe vanoti vana ava vanofarira kutendwa nekusimudzira kwavakaita mureza wenyika yeZimbabwe.
Izvi toda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind. Mari is not everything.
The International Rugby Board kana kuti IRB havasati vazivisa kuti makwikwi aya achaitirwa kupi. Makundano eJunior Rugby World Trophy akapedzisira kuitwa muna 2019 ndokumhomiswa kuchitirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Mukombe uyu wakatorwa neJapan apo makwikwi aya akapedzisira kuitwa. Tombotarisa mutambo wecricket. Makundano ezvikwata gumi ecricket National Premier League ayo aifanira kutanga nezuro ambomiswa. Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi yave kuzotanga svondo rinouya nemhaka yezviminga mupini zvavasangana nazvo izvo vasina kuda kutaura. VaMajonga vanoti sangano ravo richaburitsa mibatsanidzwa yezvikwata mazuva anotevera vaona kuti zvinhu zvakamira sei. Makore matatu apfuura mitambo yecricket yanga ichitambwa nekumiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Munhabvu Highlanders yasimudza mukombe weIndependence Trophy mushure mekurova Dynamos 1-0 Mbabha Field Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.